Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 16, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Health Organization yoyambira hurumende kuti ikoshese kurwisa kolera zvipatara munyika zvisati zvagwadamiswa nechirwere ichi. Vachuchisi votatarika kuroverera vajob scala nemhosva. Tichakupai zvabuda kumitambo yenhabvu yeAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. World Health Organization iri kuyambira kuti hurumende ikasabata nyaya yechirwere chekolera sekunge chisiri njodzi yakawanda, chichapararira zvinotyisa zvichapa kuti bazi rezveutano rigwadame. Izvi zviri kuuyawo apo hurumende yati zvikoro zviviri zvinoti Nandi Primary nesekondari zvivharwe munzvimbo yechipanza kuchiredzi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weWHO muZimbabwe muzvinafundo Jean Marie Dangu vanyora padendemutande ravo retwitter kuti chirwere ichi chave kusvika padanho rakaipisisa. Vanhu mazana mana vanonzi vari muzvipatara uye vamwe vanodarika mazana matatu vakafa kubva zvakatanga kuparara chirwere ichi muna kukadzi kuchegutu kore rapera. Sachigaro wekanzuro yechiredzi Rural District vaAspect Mashingaidze vatenda kuti vamanikidzwa kumbovhara zvikoro zviviri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Mapanza nenandi zvinhu zvimwe chete, that's my boundary, chikoro chimwe chete, chikoro chiri muarea iyoyo, saka kuvana vazhinji vanobva pamapanza. Saka it was a containment kuti chirwere chisatapurirwana. Saka vana kunyanyanya vana vemapanza vese vawithdrawa kuti vagomirana chikoro kusvika denda rahapo.
Zvikoro izvi zviri munzvimbo yemapanza iri kupararira chirwere ichi zvakanyanya uye makafa vanhu vaviri. Mukugadzisa dambudziko iri, vamashingaidze vati vari kushanda nebazi rezveutano.
In terms of nyaya dzevari kurapwa, Ministry of Health is iri paground iri kuita izvozvo. Matende akapichiwa matemporary clinic yekuti varapigwe panzvimbo yazvadhukira izvozvo. Zvekuti mabhoz government yatipa rig drilling rig pari kuchekwa patochekwa mabhoz ndeekuwedzera pane mvura yakagara iripo.
Nezuro muchiredzi vanhu makumi maviri nevana vakabatwa nechirwere ichi hunova huwandu hwakakura kudarika dzimwe nzvimbo munyika. Mumwe mubereki anogara kuchilonga vahepias chikutu vati vave kutyira upenyu hwevana muzvikoro.
Hazvishuwa mukoma kolera kuno kuchiredzi iriko yadai sekuwana kwana mapanza kuchiro zvikoro zvatovharwa nokuda kwekorera. Kunoku kuchiredzi ichangotanga but iri kutekeshera, saka vabereki vakutochira vana kuti zvikoro zvirozovharwa chiredzi yese, saka hapakaipa.
Mugari wekuchiredzi vaCharles Baloyi vanoti kushayikwa kwemvura yakachena ndiko kwava kupa kuti denda iri ripararire zvakanyanya.
Kwachilonga kune dambudziko rekuti hatina zvibhorani, hatina matsime. Vanhu vari kunoku vakutorarama nemvura yakasviba inoyerera kubva kumakanara. Vanhu vane mabhizinesi akaita sana Tonga Toilet ndo panotowanikwa mvura yokumwa iri kushandisiwa nevanhu kunoku.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr Aspect Maungani revati titumire mubvunzo paWhatsApp asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mutauriri webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro vanoti bazi ravo rine zvirongwa zvakawanda zvekuchengetedza utano muzvikoro kuti denda iri risapararire muvana.
Isusu chatinoda kurangadzira nyika yeZimbabwe ndechekuti muzvikoro medu hamuna denda rekorera. kolera inobva mucommunity. Saka isu tinobatana nebazi rezveutano. Bazi rezveutano richitibatsirawo kuti isusu tidzivirire vana vedu nevanosenzera muzvikoro zvedu kunyanya-nyanya varairidzi nevanenge vari muzvikoro zvedu kuti denda rekorera risapararire.
Asi mukuru werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zvovati, zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Nezuro munyika mese, vanhu vashanu vanofungirwa kuti vakafa nechirwere chekorera, uye vamwe vanhu mazana maviri negumi nemumwe chete vakabatwa nacho. Dunhu rechiredzi riri pamusoro kuchitevera matunhu akaita seBedbridge uye Harare, kumisha yevazhinji yakaita sekuwadzana neGlenview, Chitungwiza, Makonde pamwe nekuBhowera. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga gore rapfuura vanosvika zviuru gumi nezvisere nemazana matatu nemakumi matatu nevaviri 18,332. Vashaya vanofungirwa kuti vanosvika mazana matatu nemakumi maviri nemapfumbamwe. Chirwere ichi chiri kupararirawo munyika gumi nenhatu muAfrica kusanganisira Zambia neMalawi. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo. Ndini Godfrey Mtimba.
Vachuchisi vehurumende vakundikana nhasi mudare kuti vaburitse vhidhiyo yavakaudza dare kuti vanayo inoroverera vaive mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala pamhosva yavari kupomerwa yekuti vaipesvedzera vanhu kuti vapandukire hurumende muna 2020. Izvi zvapa kuti nyaya iyi ipfuuridzwe mberi uye zviri kuuyawo panguva iyo mapurisa ekuLupane arambidza vatsigiri vavaSikala veJob Sikala Solidarity Council kuratidzira vachiti havana kutevedzera zviga zvemutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA. Hurumende iri kurambidza vanopikisa kuratidzira kunyange iri kushorwa neUnited Nations vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu sezvo kuratidzira murunyararo iri kodzero mubumbiro remitemo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakamboburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti pane runyerekupe rwekuti pane vanhu vari kuda kuratidzira vokonzera kusagadzikana munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weJob Sikala Solidarity Council vaObert Masaraure.
Muchuchisi vanga vachiti vane vhidhiyo yavanoda kuratidza dare. Vhidhiyo yacho yazodzokana yashayikwa mudare, saka vanhu vambopindana kota pasi 11 ikashayikwa, vakadzokana fast 2 ikashayikwa. Saka zvazvonzi trial ichakontinya musi wechina munotera unoyo uri musi wa18 parikutarisirwa kunzi vachuchisi vanenge vawana vhidhiyo yavanoda kuratidza.
Tiri kunzwawo kuti mapurisa akurambidzai kuti munge muchiratidzira kuLupane uko muchiti muri kutsigira vaSikala. Zviri kufamba sei?
Mapurisa ekuLupane aramba zvakare kuti vatsigiri venyaya yavaSikala yekuti vaSikala vabude mujeri vasangane muLupane. Izvi zvati zvavechipiri mushure mekunge tamborambirwa zvakare kuchitungwiza nemapurisa ekuchitungwiza. Zvatiri kuona ndezvekuti mapurisa anenge atoita rimwe rimwe rekuti vatione rimwe chete rekuti vaSikala hapana panofanira kutaurwa nyaya yavo muno muZimbabwe. Tichiratidza kuona kuti vaSikala varikuramba vachityisa kutyiwa chaiko nehurumende yavamunangagwa. Murume ane mazuva anokwana 600 ari mujeri, asi kungoti vanhu vasangane vachitaura zita rake. Tiri kuona state yedu ichivhunduka.
Ko sei rwendo runo manga mafunga kuenda kuLupane?
Tanga takasarudza kuitira musangano wekuLupane nekuda kwezvikonzero zviviri. Tinoziva pane vanhu vakapesekitwa zvakanyanya panguva yekukura hundi vanga vari kuLupane. Tinozivawo pane maheroes akawanda akarwira rusununguko rweZimbabwe kuLupane. Saka tatichida kuti tidzoreredze mweya wekurwisa, kutidzoreredze mweya wekurwisa kuti vaSikala patiri kuti vari kubuda musi wa24 January. Tibheje nyika yese kuti hakuna zvakare munhu anotenderwa kufarirwa mujeri nenyaya yekuti aita maonero epolitics akasiyana.
Zviwo zvamuri kukurudzira hurumende kuti iite?
Tinoramba tichikurudzira hurumende yavamunangagwa kuti idzokere pagwara rakarwirwa hondo yerusununguko, vasarambe vachirasika. Tichienda mberi taakuramba tichikonzita kuti tione kuti zvakambonyanyokosha here kuramba tichimbonotifaya mapurisa kuti tioda kuita musangano ivo vachiramba vachitirambidza, kana kuti tongoramba tichitoenderera hedu mberi kungosangana tisina kuvazivisa.
Mutauriri weJob Scholar Solidarity Council Robert Masaraure vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Veruzhinji varumbidza danho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekushandisa masimba avo semutungamiri wenyika kukwidza zera revana vanotenderwa kunge vachiita zvepabonde kubva pamakore gumi nematanhatu kusvika pamakore gumi nemasere. Asi vamwe vanoti vaMnangagwa vakatozomanikidzwa kuita izvi nesangano reUnited Nations nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana. Vanorwirawo kodzero dzevana vanoti mutemo uyu uchachengetedza kodzero dzevana dzine chekuita nezvepabonde. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumutemo wakadzikwa unoshanda kwemwedzi mitanhatu kana kuti Statutory Instrument 2 of 2024 yava mhosva kuita zvepabonde nemwana ane makore ari pasi pegumi nemasere kana kubatsiridza kuti mwana uyu anga achisangana pabonde nemunhu asiri wezera rake. Dare reParamende rinotarisirwa kuti ridzike mutemo chaiwo panguva iyo mutemo wakadzikwa navaMnangagwa unenge uchishanda mukati memwedzi mitanhatu. Studio 7 yataura negweta rinoongorora nyaya dzevechidiki vaPaida Saurombe avo vanoti kunonoka kudzikwa kwemutemo uyu kwange kukanda vana mukanwa wamupere.
Statutory instrument iroro riri kuuya mushure mekunge paramendi yatadza kuisa mutemo wanga wanzi uyiswe nematare edu wekuti iwo vabvise yatinoti age of consent kubva pa16 years vachiisa pa18 years. Saka mushure mekunge vatadza kuita izvozvo mutemo uyu wanga usisiri mumabhuku edu emitemo mukati menyika yeZimbabwe. Usisimo kudaro zvaakunetsa kuti kodzero dzevana dzikwasonga dzichichengetedzwa. Kune vamwe vanga vari kuabhusa vana vanga vakubviswa pamhosva idzodzo dzekuabhusa vana nekuti mutemo uyu wanga usisipo.
Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana muzvare ekeni yachifamba vanoti vane mufaro mukuru kwazvo nekuda kwemutemo mutsva uyu.
Ivo vapari vemhosva ava naradadaidza dzichakwanisa kunge dzichishungurudza vana pabonde dzichiita manyemwe dzichidzokera munharaunda kunopara zvakare mhosva dzakaita seidzi. Mutemo wakutobuda pachena kuti munhu akanga aita zvakaita seizvi waenda pabonde nemwana mudiki ari pasi makore gumi nemasere unowanikwa uchisungwa. Unowanikwa zvakare uchipiwa mutongo wakakura kudai semakore gumi. Haukwanise kunge uchipiwa mukana wekutsanangudza kana kutaura kuti wakanga uri murudo nemwana mudiki akaita saizvozvo.
Mufundisi Taylor Nyanete, mukuru wesangano rinoshanda zvekare nevana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children, vanoti kuti mutemo uyu unyatsoshanda, vana vanofanira kuwaniswa magwaro ekuzvarwa.
Zvakakosha kuti nyaya dzakadero dzaitika dzemhangaro kumapurisa, dzamhangarwa kumapurisa. Mwana wacho wowane humbo kuti chokwadi mwana, zvinoreva kuti anofanira kunge aine gwaro rekuzvarwa, birth certificate, nokuti ndo rinobuditswa mudare redzimhosva kuti arara nemwana mudiki.
Pamutemo weStatutory Instrument 2 of 2024 uyu, munhu anoita zvepabonde nemwana mudiki kana kuti anowanisa zvikwanisiro zvakafanana nenzvimbo yekuitira bonde paine mwana mudiki anogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi kana kudarika. Mukuru wesangano raana baba reFathers Against Abuse vaAlois Nyamazana vanotiwo nharaunda ine mutoro wekuona kuti nharadada dzinobata vana chibharo dzasungwa.
Chatinotokurudzira manharaunda kana kuti macommunities ndechekuti ngatichiropotei mabhinya aya kana achinge abata vana chibharo kuitira kuti asungwe nharaunda dzedu dzive dzakachena. Uye ngatidzidzisanei munharaunda kuti zvakashata kuti vana hazvibvumire pamutemo kuti mwana asati asvika 18 years aonekwe achiita bonde.
Mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevana pasi rese reUNICEF muZimbabwe, Dr. Tajuddin Oyewale, vanoti vafadzwa chose nedanho rakatorwa nehurumende mukuchengetedza mwanasikana.
UNICEF commends the government of Zimbabwe.
Sesangano tinoti hurumende yagona chose kuisa mutemo wakadai. Tinoziziva kuti mutemo wokuroora nekuroorwa wakavandudzwa ukaita kuti ive mhosva kuroodzwa kwevanasikana vari pasi pemakore gumi nesere. Changa chasara ndiwo mutemo wokuti kukwanisa kupa mvumo yekuenda pabonde kutangire pamunhu ane zera rimwe chetero re18 zvichienda mberi.
VeUnited Nations nemasangano akazvimirira oga vange vave nenguva yakareba vachikurudzira kuti mutemo wakadai udzikwe, vamwe muhurumende vachitsika madziro. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vaudzawo Studio 7 kuti pamwedzi mitanhatu iri kutevera dare reparamende richashanda rakatarisana nekupasisa mutemo uyu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbo wa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndoo vakunda mudunhu reIowa musarudzo dzekutanga dzebato remaRepublicans dzekutsvaga achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa muna mbudzi. Anga achitevera vaTrump ndigavhuna wekuFlorida vaRon DeSantis. Vanga vari pachinzvimbo chetatu ndeamai Nikki Haley, vaimbo vamiriri weAmerica kuUnited Nations. Mukusuya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro zvePhD paHoward University muno muAmerica vaCalvin Manduna.
Ndikati hapana chinyuwani chatakaona chakatishamisa pamaresults ekuvhota akaitika zuro. Ruzhinji rwaifungidzira kuti vaTrump vachakunda, ndozvatanga takatarisira kuti zvichaitika. Vanenge vanodiwa neruzhinji rwekubato ravo remaRepublican, zvisinei nekuti vane nyaya dzakawanda dziri kumatare. Vanhu vakaenda kunovhota vazhinji vanomira navo vaTrump.
Asi kana vaTrump vane nyaya dzakawanda dziri kumatare, zvinofamba sei papapa?
Nyaya dzekumatare ndinoona vacharamba vachidzirwisa. Chikuru chatanga chitarisira nyaya yekuGeorgia nenyaya dzimwe dzaenda kuSupreme Court kwakatongwa kunana Colorado kunzi vaTrump havakwanisi kumira mumaprimary vari patiketi rebato ravo nenyaya yekunzi vari kupomerwa mhosva yekuti vaida kusimukira hurumende pavakadyiwa maelection. Nenyaya dzavo dzekunzi vakaramba kutenda maresults maelection avakakundwa muna 2020. Nyaya idzo mbiri ndofunga ndo dzingava netse, asi vanoziva zvemutemo vanoti nyangwe vakapomerwa mhosva idzi mumatare havafungi kuti zvingavamise kana vakakunda maelection apresident pakupera kwegore kuti vatore chigaro cheupresidents.
Munoona here paine chimwe chingazoshandura mamiriro ezvinhu chingatadzisa kuti vaTrump vakunde musarudzo idzodzi?
Handioni chingatadzisa vaTrump kuti vakunde kumaprimary kumaRepublican. Saka handioni chakawanda chichichinja chingavakanganise. In fact, chandinotoona ndechekuti vachatowedzera kukunda kwavari kuita. Ava vairi vasara vaNikki Haley nava DeSantis. Ivo vaBiden pachavo vakatotaura kuti zviri kutotaridzira kuti munhu anenge achikwikwidzana naye ndivaTrump.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro zvePhD paHoward University muno muAmerica vaCalvin Manduna vari parunhare muno muWashington DC naIvanzi Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya nasi yatanga chirongwa chekubvisa zvipembere kune nzvimbo yazviri munjodzi yekuvhimwa zvisiri pamutemo kuzviendesa kwazvinokwanisa kuchengetedzwa zvakanaka. Zvipembere izvi zviri kutakurwa nemarori. Israel inonzi yabomba dzimwe nzvimbo dziri kuchamhembe kweGaza kunyangwa anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muIsrael vari kuti vave kuderedza urongwa hwekurwisa dunhu iri. Israel inoti yauraya varwiri veHamas ichiti yabhombawo nzvimbo yekukandira zvombo yanga ichishandiswa nechikwata chiri kutsigira Hamas cheHezbollah muLebanon. Asi mambo wekukata Sheikh Mohammed bin Abdullah Rahman Al Thani vaudza musangano mukuru weWorld Economic Forum kuSwitzerland kuti hondo iyi yave kufanira kumiswa. Israel inoti haina urongwa hwekumisa hondo kusvika yakunda Hamas. Hurumende inoti iri kugadzirisa matambudziko ari kukanganisa upfumi kubudikidza nekushayikwa kwemari yekunze munyika, izvo zvainoti zviri kuzoita kuti mitengo yezvinhu ikwire. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica, Professor Elliot Masocha vanoti dambudziko remari munyika hachisi chinhu chitsva uye hurumende inogara ichingoti iri kugadzirisa dambudziko iri asi pasina chinobuda.
Tinoziva isu kuti vamutuli vakaisa mitemo vaisa zvekare yainge ichinzi iyo ichange ichibetsera ufumi hweZimbabwe kana kuti Zimbabwe ikwanise kunge ichiwana mari yokunze zvikakona kushanda. Ameno kuti rwendo runo mangoromera avangazenge vakuva nawo ndaapi kuti zvavari kutadza zvinge zvichiitika. Magetsi achishayikwa kudai zviri kutouraya ufumi hwenyika. Kunyange maindastri acho akanzi avepo, kuchinge kuchishayikwa magetsi hakuna zvinoshanda. Saka zvinobvira kuzvinhu zvakawanda.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda iri kuBritain muzvare Chennai mutambasere vanotiwo kuvhurwa kwemusika wemari weReserve Bank of Zimbabwe auction floor sezviri kuvimbiswa nehurumende hakugadzirise dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze iri.
So zvinoda kugadziriswa mushonga unoshandiswa kurapa nyika yedu, mushonga wegood governance, mushonga wekuti kutongwa nekugadzirisa kweupfumi wenyika zvigadziriswe zvakanaka. Otherwise tinoramba tichingova nechironda chatinenge tichiramba tichingoti hanhasi taisa bandage, mangwana taisa imwe plasticine tichingodaro, asi hatisi kugadzirisa chikonzero. Zvakare takanangana nenyaya yeinterchange auction. Interchange auction iyi chinguri chatava nayo munyika tichideedzera isusu kuti dai yashandisa rate iri kuzikanwa nemarket, rate iri kutaurwa nemarket, ndokuti tikwanise kunzi tine auction.
Nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanotiwo chinhu chinogara chichiitika kuti mukutanga kwegore roga roga mutengo wemari yekunze unokwira sezvo kunenge kuine mari shoma iri kutenderera musika.
But normally panozovhurwa matobago auction floors mwedzi mishoma iri kuteera iyi zvinoita kuti foreign exchange inflows munyika dziimprove. Izvo zvinobatsirawo zvakare kuunza a bit of stability pama foreign exchange markets. But wo chimwe chakakosha ndechekujekesa kuti demand yeUS dollar iri kuramba ichikwira nenyaya yekuti vanhu vazhinji havana confidence nelocal currency. Economy yedu largely dollarized, probably more than 90%. Saka dollarization iri kuitika iri kuramba ichiita kuti demand remauser rirambe richikwira, ende kukwira kwedemand remauser kunoita kuti value yemaZimbabwe dollar, value yelocal currency inge ichiderera.
Izvi zvinotsigirwa neimwe nyanzvi yezveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya, ava vanoti mari yekunze yanga ichiwanikwa munyika mukupera kwegore rapera uye kutanga kwegore rino ishoma zvikuru.
Chikonzero chii makambani ekuchera anenge avhara? Kuchera kunenge kwaakunetsa kuchera seizvozvo yava mvura inenge yakunaya. Asi kamwaka yatabva iyi mvura haina kunyanya kunaya zvakanyanyisa zvekuti handigoni kuipomera sekutaro. Zvotarisazve chinhu chakaitika ipapo ndechekuti mitengo yezvicherwa yakatora zvakanyanyisisa.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei sezvo rave ndambirira hosha yemuura? Dr. Chitambara vanodzoka vachiti
kupera kwedambudziko rekupera simba kwemari yemuno hunge taikwanisa kuita sustain macroeconomic nemainstitutional reforms hongu tamboona paitika improvement in terms of money supply growth. But also zvakare even mainstitutional reforms ekureforma nekuita restructure even maparastatals nemamwe mapublic enterprises nekuti hurumende inoramba ichirasikirwa nemari yakawanda through maparastatals nemapublic enterprises anenge asiri kufamba zvakanaka.
Hurumende yakazivisa kuti iri kugadzirisa dambudziko remari yekunze kuburikidza nekuvhura musika wemari yekunze, asi pataenda pamhepo tanga tisati tanzwa kuti yazovhura here musika wemari yekunze wereserve bank of Zimbabwe sezvanga zvakatarisirwa nhasi. Munhau dzemitambo, makwikwi Africa Cup of Nations ari kuenderera mberi muIvory Coast. Vatsigiri vazhinji munyika vakatarisira mutambo uchatambwa pakati pechikwata cheSouth Africa neMali nhasi manheru. Chikwata cheBurkina Faso chakunda Mauritania 1-0. Tunisia iri kutamba neNamibia pari zvino. Mukuziya nyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Tandanani Zimbwa.
Pamutambo uchangopedza kutambwa, chikwata cheBurkina Faso chakunda chikwata cheMauritania 1-0. Mutambo uyu vakawanda vanga vatarisira kuti uchapera uri mangange, asi chikwata cheBurkina Faso chazogona kukunda apo chikwata chavo vachapuwa penalty yazomwiswa nechikomana Traore. Uku ndekwekutanga chikwata cheMauritania ichitamba kumakwikwi eNations Cup. Tenasi kune mitambo mitatu, kwozoti chikwata cheNamibia chinenge chichipedzerana nechikwata cheTunisia. South Africa ndo ichazopedzisira pamutambo wainenge ichisangana neMali.
Mitambo yakatambwa nezuro mumakwikwi aya yakabuda sei?
Nezuro kwanga kune mitambo yakanakidza zvikuru. Pakatanga chikwata cheSenegal chichizvambaradza chikwata cheGambia 3-0, kozoti Cameroon ikapedza ari mangange nechikwata cheGuinea. Vakawanda vanga vakatarisira kuti pamwe anobatira chikwata cheManchester United achazenge achitamba, nokuti paakangopedza mutambo wavo Tottenham akabva apinda mundege achimanyira kuti anotambira nyika yake Cameroon. Asi hazvina kuzoitika izvo, Cameroon ikazotamba neGuinea zvikapedzerana iri 1-1. Algeria wo yakapedza ari mangange 1-1 nechikwata cheAngola.
Takatarisa mitambo iyi, munoona seZimbabwe yainge iine mukana here kutambawo pamitambo yakadai, uye zvezvi zviri kukonzera kuti Zimbabwe isange iriko kumakwikwi yakadai?
Takatarisa mitambo iyi tinoona kuti Zimbabwe nayo inenge inomukana wokuti ikwikwidze iinde kunotamba nedzimwe nyika sedziriko ikoko kuIvory Coast. Asi vakawanda vanofunga kuti dai mutambo wenhabvu uchitungamirwa nevanhu vane chido uye vanoruzivo nomutambo, pamwe tingagarawo tiripo tichitosvika nyangwe kunyika dziya dzinozopedza dziri mumasemifinals kana kumafinals. Asi pamwe zvinozokanganisa mutambo wedu kuZimbabwe ndezvokuti vanotungamira mutambo havabati magadziriro nokubatsirana nevakomana kunyanya panyaya dzemari kuti vainde vanotamba vasina zvavanogununguna nazvo. Saka pamwe nyika yedu ikagona kubata zvakanaka nyaya dzekugadzirisa ichiinda pane mitambo iyi, pamwe nesuwo pamakwikwi anotevera nyika yeZimbabwe ingawanikidzwa iripo.
Mitambo yemangwana ichange yakamira sei makwikwi aya?
Pane imwe mitambo ichazotambwa ikutanga, tichaona chikwata cheMorocco mangwana chinenge chichitamba nechikwata cheTanzania, kozoti chikwata cheZambia chinopedzeranawo nechikwata cheDRC. Ndeimwe mitambo yakatarisirwa kuti pamwe ichanakidza vari kutevedza mitambo yeAfrica Cup of Nations iyo iri kutambwa iri kuIvory Coast.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 ari muBulawayo. Vateereri, musakanganwa wachirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki cheThe Connection nhasi na8 PM, apo tiri kutaura nevechidiki nezvekuwandudzwa kwemutemo kwevanhu vanokwanisa kuita bonde zviri pamutemo kubva pamakore 16 kusvika pamakore 16. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Sokuisika tisenda ba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Tande kutata leli thuba lokubonga ujonga kanje miri ngosinika izindaba ngolimi lesishona. Kwalamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 16 Zibandlela 2024 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, izikole ezimbili zivaliwe eChiredzi esabelweni senkabazwe ngenxa yokumemetheka komkhuhlane owesihudo sekholera ilizweni. Abachusi-chusi bakahulumende babikwa behlulekile uveza umthathandaba umfanekiso owevidiyo ababesithi balawo oveza sobala ukuthi umnumzana Job Sikhala owake wamela izengeza West edalela ephalamende engowebandla le-CCC ngempela ulecala lokuchuchuzela abantu ukuthi bavukele uhulumende. Amapholisa athi aseqinisa umkhankaso ukubopha abantu abathengisa izidakamizwa labathengayo, njalo akhuthaza uZulu ukubana aphatheke kulo mkhankaso ngokuwaluma indlebe phezu kweziphulamthetho ukuze kuqedwe lolu dubo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izikolo ezimbili zivaliwe eChiredzi esabelweni senkabazwe ngenxa yokumemetheka kumkhuhlane wesihudo esekhorela elizweni kanye lakwamanye amazwe asemhlubulweni wezansi yezwekazi leAfrika. Izolo kulabantu abahlanu ababikwa befile, njalo abedlula amakhulu amabili batholakale belomkhuhlane lo. iChiredzi yiyo ebiwa ilabantu abaningi asebebanjwe yilo mkhuhlane, ilandelwa iBeitbridge, iKwaZana eHarare, iChitungwiza, iGlenview eHarare, Makonde kanye leBuyera. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili, 18,332 asebebanjwe yilo mkhuhlane kusukisela ngesikhathi uqhamuka nyakenye. Uthabo Kancube owe-Studio 7 uxoxa lomnumzana Ambrose Bindi owayekhokhela inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association, njalo elilunga le-CCC ngalolu daba.
Kuhlungeke ukuthi esiwuzwela ngaphandle kwelizwe leZimbabwe, kodwa ukhanya usungenele eZimbabwe. Sizangale eChiredzi ukubana ezinye isikolo sezivaliyo, sizwe le Manikaleni ngapho ukuthi umkhuhlane lukhona, leHarare sokuthi usungenile. So ke esikutshiwo lapha yikuthi nxa umkhuhlane lobelesukhona eZimbabwe, kule ngozi enkulu yokuthi lathi lapha koBulawayo singagcina sihlaselwa nomkhuhlane wobungananzelela. Sinabantu abahamba nsuku zonke amabhasi khona leHarare asuka koManikaleni asuka koChipinge kuya la naboThiredzi kuya la bebuthela abantu behamba besiyalelayo. So khona kwala kule ngozi yokuthi kutho ukuthi lathi njengoBulawayo sofanele sinanzele kakhulu ngoba lo mkhuhlane ungagcina usibambi. Siyakunanzela ukuthi umkhuhlane lowo ungazungene ulokumemetheka amasinya elizweni. So kuyinto ebuhlungu esifisa ukuthi abantu bengezakhamba sinanzelele ukubana siphile ngendlela okumele siphile ngayo. Ukuphawulana ke kume ezintheni ke sekuyele ukuphawulana. Aluba kuya ngalo hulumende siyananzela izintheni kuyadliwa. Uhulumende nawo uyafaka umthethwana wabakhona isikhathi se-corona nabantu ukuthi abantu isikhathi se-COVID ukuthi abantu bangahle ezintheni ngoba kulapho ngamemetheka khona. So fanele uhulumende asondela pakumthetho wokuvikela abantu.
Sibona lapha umkhuhlane lo umemetheka kakhulu lapho okulodubo lwamanzi khona, njalo indawo eziningi zeZimbabwe ezikhangelane lodubo lolu, kungenziwa njani?
Ye, liqiniso leli ukuthi umkhuhlane lo okwenza umemetheke lapho odubo lwamanzi khona ukuthi kushisa abantu amahygienic standards abo sehlile. Abangananzela ezambuzini ngayo ngoba ungasafulashwa kuhle, nabantu basebenza ambuzi bangagezi izandla, yikokwenza umemetheke. So sokukhona ikubana lathi kokulawa liyananzela kuhlohlupho olufana nawo lwamanzi. Engxenye aluba kuya khathi siyananzele ukuthi indawo eziningi khona abakobulawayo yiwamanzi ehlupha, akayekele engavalwa kwesikhathi esithile. Siyakwazi ubana amanzi ayashoda, kodwa-ke ngenxa omkhuhlane losukhona uthi isikhathi siyayekele amanzi angavali, ke kubonakala umkhuhlane uqala unqandwe. Uzokuthi indawo lezi ezingela manzi kube lama-water kiosk la ungathi ancedisa abantu xa sokunzima. Kwezinye indawo ngaphandle kobulawayo uhulumende nawo lo mlando wokubana bo indawo ezingela manzi ziba la manzi, ngoba nxa uvele ungela manzi umkhuhlane asezenelisa ubana siwunqandwe. So-ke engxenye kobulawayo sisicheleke ukuthi hhayi ama-sitifazer sethu ngaba yavumela ukuthi khathi samanzi angavalwa lokuthiwa yi-load shedding, bake bayekele amanzi aqhubeke khona, umkhuhlane kube qinisa ukuthi hhayi usudedile awusaqhubeke ngendlela sibona iqhubeka ngayo khathesi.
Umkhuhlane lo uqale ngo-February ka-2023, njalo sibulale abantu abaningi. Libona sengathi kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumiswe ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo, njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelana lodubo olulodwa lololo?
Okokuqala sibona ngathi yimfundiso, imfundiso iqakathekile. Abantu abaningi lo mkhuhlane abawuzwisisi ukuthi uyingozi njani. So sithi thina uhulumende kakhulu iministry yezempilakahle lama-local authorities obulawa sithi council kwezempilakahle lapho i-department ze-health, kube le ndlela yokuthi kube lama-program abanzi okungena lapha ezigabeni kuma-communities kuzakhamisa abantu befundisa into yokuqala kufanele yenzakale le kwezathi bananzelele. Okwesibili, sinanze ukuthi engxenye lezinhlweni lapha inamba kwezinando kaxa siyakwazi ukuthi thina njengabantu abamnyama singahlelwa siyashiswana siyekhulume, kodwa nxa umkhuhlane usukhona inamba lingabi inkulu kakhulu. Uqhubeke futhi ukuthi engxenye ezinhlweni iy'ndaba lezane zokuqhawulana abantu bafundisa ukuthi bake bame ukuqhawulana. Engxenye futhi sendlula abana nge-COVID siyakwazi sengoba kungasaphekwa. Engxenye sokufanele siye kuleso sigaba kuye kumiswe kancane ukuthi hhayi ezinhlweni singabe siyebeka omnye wethu kuyaphekwa kudliwe, kuye kumiswe kancane khona kwa.
Lo-ke bekungumnumzana Ambrose Svindi owaye wakhokhela inhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, njalo elilunga le-CCC esecingweni loTabo Kancube we-Studio 7.
The Voice of America.
Abachuchisi babikwa behlulekile ukuveza emthethwandaba umfanekiso owevidiyo ababesithi balawo oveza sobala ukubana umnumzana Job Scala owake wamela izengeza West edalele ephalamende engowebandla le-CCC ngempela ulecala lokutshotshozela abantu ukuthi bana bavukele uhulumende. Lokhu kudale ukuba leli cala lidluliselwe phambili. Lokhu njalo kwenzakala ngesikhathi amapholisa evimbe umbuthano obuqoqwe ngabeqembu eligqugquzela ukukhululwa kukaSikhala, ele Job Scala Solidarity Council, ukuthi batshengisele ngokuthula. Sithi lokhu kwephula umthetho wokulondoloza ukuthula we-Maintenance of Peace and Order Act. Amapholisa athi aseqinisa umkhankaso wokubopha abantu abathengisa izidakamizwa labazithengayo, njalo akhuthaza uZulu ukubana aphatheke kulumkhankaso ngokuwaluma indlebe phezu kwezephulamthetho ukuze kuqedwe lolu dubo elizweni. Embikweni esiwethule namhla, isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonya athi uthe kulabasolwa abathathu abasanda kumiswa emthethwandaba ngemva kokutholakala belezidakamizwa ezigoqela i-crystal meth le-bronco coffee syrup. Uthi omunye wabasolwa utholakale ele-crystal meth ebiza izigidi ezedlula izinhlanu zamadola awe Zimbabwe 5.3 million ukusetshenziswa kwezidakamizwa ludaba oluhluphayo eZimbabwe osolubhahe kakhulu kwabasakhulayo. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxelo Councillor weProportional Representation kobulawayo uNkosikazi Phesi Nyathi.
Okusemqoka ukuthi izidakamizwa zibulala ikusasa yabontanga. Sesibona emntanga bethatha lezi zidakamizwa, abanye kubangelwa ngama-peer pressures from abangani, abanye kubangelwa ngama-background abo lapho abasukela khona, lapho abahlala khona ngekhaya. So njengosodolobho omele abantu, omele intanga, omela izigaba zonke zabantu, sikhalele ukubana sixhasane namapholisa ekuvikeleni intanga ukubana bengasebenzisani lezi izidakamizwa.
Njengekhansili yakobulawayo lilazo yini inhlelo zokulwisana lalolu dubo kumbe ludubo elilutshiyela amapholisa?
Udubo lesigaba sonke sinjengakobulawayo asikhangelanga ukuthi udaba lolu silinike amapholisa kuphela. Lidaba esilikhangeleyo jikelele njengobulawayo, kumele sikhashane lamapholisa sisize umphakathi.
Kobulawayo khona ungathi udubo lolu lubhahe kanganani? Siyake sizwe ngamavuzu phathi abantwana benza ukuganga besebenzisa okudakayo besiya emacansini. Lubhahe kanganani udaba lwezidakamizo?
Udaba lolu selujule kakhulu esingathi sekuyikhensa eselungene phakathi ebantwaneni bethu. Ludaba sibile selubangele ukubana abantwana labo basaziphathi ngembeko. Ludaba oselubangele ukuthi nakhona kubahlali kuma-societies kuma-communities ethu abantu abasahlalisani kuhle ngenxa yalezi zidakamizwa. Ngoba imbangela yibona abathengisa lezi zidakamizwa ngabahlali abahlala labantwana kuma-communities wona lawo esikhuluma ngawo.
Ama-communities wona izigaba ngezigaba ungathi zilazo yini inhlelo zokuqoqana zona zodwa izigaba, inkokheli yezigaba ibambene yini ekulwisaneni lolu dubo?
Inkokheli zezigaba zibambene kakhulu, siyazama ukubana sivikele abantwana, siyazama ukuba abantu bahlalisane kuhle, kungabi lo dlame phakathi kwama-communities wona lawo okuyikho kona okubangelwa izidakamizwa.
Uhulumende na sike sambona esungula amaqula awokulwisana lalolu dubo ebambisane lamapholisa. Ungathi zanele yini inhlelo zikahulumende?
Siyafisa ukubana uhulumende angenele ngokudilileyo, angenele kwizigaba zonke ukubana sincedise labantwana bathole usizo ekubaneni silwisane lodubo lolu lwezidakamizwa. Siyafisa ukubana uhulumende asikhashe singama-councillors abamela amadolobho. Siyafisa ukubana uhulumende angenele ngezigaba ngezigaba ukubana silise udlame lolo sekuthe lwamemetheka, udlame lwezidakamizwa.
UNkosikazi Phesi Nyathi ngu-councillor we-proportional representation kobulawayo ubexoxa lontungamile Nkomo owe-Studio 7. Banengi abantu abaseZimbabwe abashayela uhulumende ihlombe ngomthetho osanda kwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukukhuphula iminyaka yomntwana ongaya ecansini isuka kwelishumi lasithupha 16 isiyafika kwelishumi lasishiyagalombili 18. Kodwa abalwela amalungelo abantwana bathi lanxa umthetho lo umuhle kumele abantu bedonse ndawonye ukuze ulondolozwe ilungelo lomntwana. UTobias Mzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho weStatutory Instrument 2 of 2024 owethulwe nguMnangagwa ukhangelelwe ukuba uzakuba engalweni zemithetho yelizwe okwenyanga eziyisithupha kuphela. Idale lePhalamende lifanele ukuba liwulolonge ubiselwe njalo kumongameli ozawupasisa ukuba ube ngumthetho ogcweleyo. Okwamanje iziqondiso zomthetho lo zikubeka sobala ukuba umuntu ozakwephula iziqondiso lezi ulakho ukuvalelwa entolongweni okweminyaka elichumi. Igqwetha elilwela ilungelo likaZulu lizimele, uMnumzana Xolani Ngwenya, uchasisa ukuba umthetho lo uchoni.
Umnyaka ophelileyo ngoMay inkundla enkulu ebona ngamalungelo kwezombusazwe esithi Constitutional Court yahlala yenza isinqumo sokuthi uhulumende leParliament kufanele bayenze umthetho okhiphayo lowo othi umntwana ole minyaka elithumi lesithupha 16 years uyavunyelwa ukuya emacansini. Kufakwe umthetho othi umntwana uvunyelwa ukuya emacansini nxa esele minyaka elithumi lesishiyagalombili 18 years. So umthetho lo ubungekho from ngesikhathi sika May kuze kuzofika kumalanga adluliwe lapho umongameli ayenze khona lo mthetho.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Barbara Magigwana uthi muhle kakhulu umthetho owethulwe nguhulumende.
Nalo umthetho ofakwe nguhulumende ngiyawamukela sibili ngoba mbona uzayehlisa inani labantwana abazithola bebancane kakhulu okubafaka enkosini health wise. Labona lana ma-early wathi child marriages lana okwenziwa ngamanye amabandla kurongo kakhulu abantwana asingabayendisi bebancane sigcine abantwana baze bakhule kwenza ukuthi isasa labo libe lihle.
Osakhulayo njalo eyisifundi se-Africa University unkosikazi Sibongumusa Ncube uthi yebo umthetho usukhona kodwa kumele ugcwalisiswe ukuze izigilamkhuba ezihlukumeza abantwana zibolele ejele.
Lesi sinyathelo esikhulu esithethwe siqathekile ekunqandeni ukuhlukumezwa kwabantwana lokuphakamisa njalo lokuvukela amalungelo abo. Kulithemba lethu sonke njengomphakathi ukuthi umthetho lo omutsha uzalandelwa abawephulayo bagwetshiswe ngokufanele.
Okwenziwe nguhulumende kunconywe njalo ngumnumzana Tajuddin Oyewale okhokhela inhlanganiso ye-UNICEF kwele Zimbabwe.
UNICEF commends the government of Zimbabwe for the passage of a new legislation that raises the age of consent to 18 years for sexual activities. This legislation has come to complement the amendment to the Marriages Act.
Siyakwazi ukuthi umthetho wokuthi abantwana abaphansi kweminyaka engu-18 bengayendi ubukhona akade kusilela yiwo lo umthetho osubekiwe okubeka sobala ukuthi lakho ukuya emacansini lo mntwana oleminyaka engakedluli ithumi lasishiyagalombili licala ukuhambelana kwemithetho leyi imibili wenza ukuthi amalungelo abantwana alokwenza ngezecansi athole isisindo.
Ingcwethi ecubungula indaba zabatsha njalo ofundisa ekholitshini leLupane State University umnumzana Mbulisi Ndlovu uthi umthetho lo kawusoze umise ukuhlukunyezwa kwamankazana kuphela kodwa labafana.
Ubuhle bomthetho lowo yikuthi ubopha nxa zonke. Kulezi nsuku siyazi zwakhona even omama sebexhwalile abadala othola belala labantwana abancane abangabafana abancane labo bayabotshwa ngomthetho lowo nxa umfana lo engakafikisi iminyaka efananayo 18 years leyo. So hayi, mina ngibona ngumthetho olungileyo kakhulu elizweni.
Umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuba idale lePhalamende lizalungisa umthetho osekela lokhu okwethulwe ngumnangagwa phansi kwamandla awaphiwa isisekelo sombuso awe-presidential powers. Abakholo lwesipositoli baziwa ngokutshada lokutshadisa abantwana abaphansi kweminyaka elithumi lasithupha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla lokudla bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka komnotho okwenza abantu beswele le mali yokuthenga impahla abayithengisayo emgwaqweni. Bathi bona lonyaka akuthembisi ukuba bazakwenelisa ukuphilisa izimuli zabo. Sebephila ngentando kaNkulunkulu. Kubika uGibbs Dube.
Umunye wabakhala ngokwenzakala emgwaqweni ngunkosazana Charity Mpofu othengisa impahla ayithenga kwele South Africa lakwamanye amazwe.
Engingakutsho ngebhizinesi yalonyaka lokho kuqale umnyaka ka-2024 ukuthi njengabantu abaphila ngokuthengisa besingakayiboni ibhizinesi uhamba kwayo ngenxa yokuthi kuhle kwathi kuqala umnyaka kwahlangana lokuvulwa kwezikolo. So ekuvuleni kwezikolo sananzela ukuthi izikolo eziningi kuthe kuvula izikolo bebekhwezile ama-fees. Ngapha abantu bekhangelele ukuthi bathengele stationery lama uniform kwavela kwavuka sokukhwele zonke izinto ongawukuthi abantwana at the same time babe lesidingo sokuthi lanxa besiye esikolo bahambe bethwele umphako wokudla esikolo. Sananzela ukuthi kusuke kwakhwela kwaze kwakhwela ngithwele sinkwa So esingakutsho ukuthi lokho kuqalise umnyaka ka 2024 business wise haya sikabona ukuthi buhamba njani. Ngoba esingakutsho ukuthi imali vele kayikho, abantu basakhangela nalezinto zesikolo, basakhangela nalokukhwela kwentengo yokudla ezitolo.
Unkosazana Mpofu uthi kwesinye isikhathi bathola imali engatsholutho ngelanga.
Usungakwanisa ukuthi uthengise singathi $5, $5 kumbe kusiyafika kubo $12-$15. Eyimali eyenela ukuthi ugade, ubuyela endlini ugade njalo usubuyela lapho othengisela khona. Kube njalo futhi nxa ulomntwana ogadayo esiye esikolo, ugadise futhi lomntwana wesikolo. Esingakutsho ukuthi lokho kuqale nje umnyaka sesiphila silokho nje sicontinue siphila ibusiness ye hand to mouth. Ngoba asikabi la imali yokuthi ungakwansi ukuthi uhambe uyethengisa ube le mali oyibekayo. Yonke imali nje sithengisayo iphinda njalo iphele esikhangelele ukuthi yikho kuzayenza futhi ukuthi kube nzima ukuthi sicontinue siwoda amabhizinisi eqhubekela phambili. Ngoba siyananzela ukuthi kuyena leyo futhi imali yabo uyithengisile. Abanye uyabe unguwe i-breadwinner, zonke indleko zendlini sikhangele kuwe. Uphinde uthathe kuleyo mali isinkwa khathesi ngentengo esikhona. Udola usuphinda njalo ufake ama-coin awe-rand lase-South Africa engathi i-3 rand, sesisiba i-dollar 3 rand. Ngokungako nxa usuthengise i-$5 ukutho ukuthi vele uhlusala ungasela lutho.
Unkosikazi Dorini Selemani othengisa izigqoko lokunye enzikini yedolobho lakoBulawayo layo uthi kunzima lo nyaka.
Ibusiness lo nyaka singathi 2024 kakakhanyi ukuthi kwamba njani. Since January abantu babhadala ama-fees nakuthenga amabhuku ngoba since Zimbabwe everything suzithengi. Uyathenga i-textbook, uthenga ibhuku lokubhalela, uthenga ipen, ubhadala i-fees. So ibusiness ilo kakhulu, is very very long. Plus ithi okunye ade kubuhlungu ukuthi emabhukwini akhona lade sisithi siphephelele kuwo ebefladile. Hayi imakethi ibifladile ngamabhuku, so sigcine vele indlela intengo esithengwa ngayo igcine siyehla ngoba besiqale besebenza $3.50, $8.10, sigcine sisebenza ama-$3.18, ama-72 pages. So hayi ibhizinisi isalomo, sisikhangelele nje ukuthi maybe uJanuwari ngaphela asingene kwiFebruwari kungaba ngcono.
Unkosazana Ntombi kayise mlilo ukhala kakhulu ngokugudeka komnotho weZimbabwe kanye lezitolo zabantu bokuza.
Okokuqala kungabe kudalwa ngumkhonomi wethu oyehlileyo, abantu bahola i-RTGS batshintshe imali ibe i-US dollar bese sithengisa thina nge-US dollar, okutsho ukuthi imali abeyiholile iyabe ingeneli ukuthi ikwanisele imoli zabo njalo babe lakho okuseleyo eceleni. Okwesibili kudalwa yikuba khona kwama-China shop kuwo wonke amakona akoBulawayo. Kuba nzima kithi esithengisayo ngoba thina lathi siyawoda bese sizothengisa, ama-China lawo ama-China shops abalethela impahla ngentengo thina esiwoda ngayo. Kwenza kube nzima ukusebenza koBulawayo ngoba uzathengisela bani, wonke umuntu uyabe qonda e-China shop.
Kuthi kuzima kakhulu emigoqweni,
uyaswela yona yokugada ubuyela ngkhaya.
Abaningi bathi kuzakuba nzima lo nyaka ukuselela imuli zabo njalo kwababoni umomo lo ukuquka masinyane. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingugibs Dube.
Iningi labasekeli bebandla eliphikisayo kwelemelika elama-Republicans abakade bethe gwaqa emhlanganeni wabomkhulu we-caucus owenzelwe esigabeni se-Iowa babikwa lokhu besekela uMnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli ukuthi angaba lakho ukukhokhela njalo leli lizwe kakuhle lanxa ebhekane lamacala amaningi asemthethwandaba. Sikhuluma kanje. Laba bantu abalombono onje babikwa beyisilinganiso sokubili kokuthathu. Abathi njalo lokhu bekholelwa ukuthi umongameli Joe Biden ubebandla lama-Democrats akanqobanga kukhetho lomnyaka oka-2020. Umncintiswano womdlalo wenguqu wamazwe abensundu we-Africa Cup of Nations kumbe AFCON uqhubekela phambili kwele Cote d'Ivoire abalandela ulumdlalo abaseZimbabwe babheke ngelihlo lokhozi umdlalo phakathi kwele South Africa leMali. Namhlanje iqembu eleBurkina Faso linqobe eleMauritania 1-0 emdlalweni osanda kuphela. Okwamanje kudlala iqembu elimela iTunisia lelimela eleNamibia. Abaqoqi bomcimbi osungulwe ngomnyaka odluleyo okhangelele ukuqhutshwa minyaka yonke yinduna uChief Dakamela lapho kunikezwa khona abasebenzele intuthuko yemhlubulweni emandebeleni izicoco bathi ukhangelele ukuqhutshwa mhla ka 6 ngenyanga kaMabasa eholi yeDakamela enkayi. Imbongi labanye abaculi abalingisayo bakhangelele ukuthokozisa abantu ngolwesihlanu kodakamela mhlakazi ku 5 kumabasa phambilini kwalomcimbi ngomgqibelo. Kusenjalo umculi owazakala ngokuthi Nyone Mnyama umlandi wejiji ungomunye obakhangelele ukuphatheka kulomkhosi wethule umculo oncuma imisebenzi yenduna uDakamela. Usandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa loNyoni Emnyama ngalolu daba.
Nyoni Emnyama le ebingelelayo Anton Ochuma. Ingoma le ethi emlandweni kaDakamela sizama ukukhuluma ngalokho esesikubonile okwenziwe ngudakamela okungakaze mhlawumbe kwenzeka in our lifetime, mhlawumbe noma kuke kwenzeka thina besingekakubona. Siqale ukubonela kudakamela into ezifana nokwenza imicimbi yemigubho kadakamela, ama award ceremony kadakamela, ukwakhela nje abogogo izindlu laba abangenazo, ukukhuthazana nesigaba sakho ukuthi siqhubeke sifundise abantwana kokhana nezinto ezifana nesibaya senkosi, isiphala senkosi inani. Kungumlando owakhiwe ngudakamela endaweni yakithi komthwakazi, ikakhulu endaweni yakithi enkaya. Thina nje abantwana basenkaya si-proud kakhulu ngodakamela into ayenzileyo. So kuyadingeka ukuthi nathi singabaculi siphakame simsekele kakhulu kulokho akwenza.
Njengeqembu lizaphatheka na emcimbini ozayo ukodakamela, njalo yiziphi ingoma eliza sihlabela kumbe le yiyo eyabe ihamba phambili?
Ma abadala bathe basukuma basicela ukuthi wozani sizoncedisana sakheni isizwe sethu sindawonye. Kuqakathekile ukuthi lathi sisukume sibambise lapho nalapho esiyabe sikwanisa khona. Sizobe sikhona, sizofika lapho sidlale yona le ngoma yona lena nje ekhona eyethi sekusela amahora amabili amathathu. Mhlawumbe sizophinda sidlale neyinye ethi bahle bagezile, noma mhlawumbe sesingathi ngabeko yangami ngabe makoko bayihostelane. Kuyobe sekuyibuya sikhangela ukuthi uhlelo luhamba kanjani.
Asizweni amazwi enduna uDakamela ayingxenye yalo mculo awakhuluma ngomnyaka odluleyo kusungulwa lomkhosi.
Abonike ngilethemba sokholisile umculo nganyoni ezimnyama wechichi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.